represent DC.
Tereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri kugumbi 12 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanosangana nemamwe masangano akazvimirira oga vachizeya nezvekuwandudzwa kwebhiri reprivate voluntary organization. Magetsi anonzi akambodzima panhandare yendege Robert Mugabe International Airport nezuro mane. Izvo zvinonzi negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu waFelix Mona zvakakonzerwa nemhani. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance riri kuhange uko riri kutarisa matambudziko ari kukonzerwa nekucherwa kwezviwanikwa munharaunda iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi nezuro vakasangana nemamwe masangano akazvimirira oga vachizeya nezvekuwandudzwa kwebhiri reprivate voluntary organization. Vemasangano akazvimirira vari kuramba kuti bhiri iri rive mutemo vachiti rakanangana nekupa hurumende masimba akawandisa pamusoro pemashandiro emasangano akazvimirira munyika zvinozogona kuita kuti vamwe vagume vakandwa mumajeri. Masangano gumi nemanomwe kusanganisira sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition anonzi ndiwo akasangana navaziyambi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaziyambi sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu watavatumira pataenda pamhepo. Asi mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition Robert Masaraure vanoti chimwe chiri kurambwa nevemasangano akazvimirira oga inyaya yekuiswa muhapwa nehurumende. Ngatinzwei vachitsanangura.
Musangano waitwa tichisangana naminista vaziyambi civil society ichitaura zvinyuito zvayo. Vaziyambi kutaura kwavazoita saminista vazoti kana muine zvinyuito zvenyu zvinyorei pasi mutipe riri gwaro ratichazenge richipresendawo kucabinet nekuparliament pachioneka kuti ndekupi zvipi zviri pabhiri iri zvingabviswe pakuchema kwese kwakuitwa necivil society tichiti bhiri iri rinoparadza nyika. Harisi kuparadza civil society, riri kutoparadza nyika. Rinoparadza healthcare, rinoparadza education, rinotoparadza demokrasi yedu senyika. Saka vatichizviuyisai tizoona kuti zvingazeyewe sei. Asi isaita peduka civil society tichitsiura hurumende kuti onai gwara ramanda kutora iri mananga kumaminzwa mananga kugomba munowira zvasarira kwavari jira raravo voita zvavanoda naro kufuga kana kuwarira. Kana vati vanoda kuramba vakaoma musoro vachiita hunyanya hwekuisa bhiu rinoda kunopota nyika yavanotungamirira hazvazvo isitavatsiura tikavaratidza. Tinokurudzira hurumende yekuti izive kuti basa rekutungamirira nderekuti vanhu vafare vadye kwete kuti ivo vanotungamirira vangotsvaga zvinoita kuti chero vanhu vakashungurudzika ivaramba vari mupawa. Hazvisizvo zvavakasarudzirwa kunzi vatungamiriri. Ndokutsiura kwatachiita hurumende. Tinotarisira kuti pavachange vachizeya vachatambira mashoko edu. Kana vatadza simba rinoramba riri muvanhu, vanhu ndo vane simba rekukwanisa kuzoita zvimwe zvikuru kudarika nhaurirano. Zvisitasarudza diplomasi ndo patinotangira. Kana diplomasi yaramba zvimwe zvekuita zvakawandisa zvinoitwa nevana veZimbabwe nekuti inyika yedu mwedzi uno weIndependence pakasunungurwa nyika yedu hatizorege kuramba takapfunya chisero nyika yedu ichiiswa kumawere.
Imi semasangano akazvimirira zvii zvamuri kupokana nazvo zviri mubhiri irori zvamuri kutarisira kuzonyora pane zvanzina minista nyora yemutipe?
Tingangoti tinopikisana nezvinhu zviviri chete. Chekutanga kuda kuiswa muhapwa kwemapoka akazvimirira ega nehurumende. Chinoita kuti tinzi mapoka akazvimirira inyaya kuti hatinyanyo control ile hurumende tinoita obasa redu tichimonitora basa rokuitwa nehurumende kuti apa vagona vatadza apo vanatsa apo vatadza tichishambadza kugona kwavo tichishoropodza kutadza kwavo zvino hurumende inoda kuti ita kuti tiite zvimbwanana zvayo zvainenge yakabata letabwe ichiti pindai neapa mubude neuko tinoona kuti hurumende yedu inosara isina anoitsiura saka tichanyora zvakawanda zvinongotarisira pakutsiura kwese kwavaruda kuzvipa masimba kwekuti vaite sekunge ivo ndo vanotogadzira civic society iyo ichiri iyo inofanira kunge ichizvigadzira ichimonita kuitwa kwebasa rehurumende chepiri muchidimbo ndechekuti tirikunyunyuta nekupazwa nekuparadzwa kwebasa rekubatsira vanhu vanotambura avo vari kushungurudzwa nenhamo yakagadzirwa nehurumende imwe chete yaakuda kuti vachinyimwa zvose zvavanga vachiwana zvinovabatsiridza pararamo yavo saka isu hatidi kuti hurumende iise civic society muhapwa mayo uye hatidi kuti hurumende inyime vanotambura chekudya necheuviri nenyaya yekuti iyo inoda masimba
saka munotarisira kunge maendesa riini zvinyunyuto izvi kuhurumende
tichisangana secivil society tichiita hurukuro vhiki rino risati rapera pamazuva anotevera mairi tozotarisira kuti vhiki rinouya panenge pangopera easter zvinhu zvedu zvinenge zvava pamwe chete toendesa izwi rimwe chete revana vezimbabwe toripa kuna minista panongopera easter ipapa pachipiri kana chitatu tinenge tatovapa zvatiri kufunga kuti ndo zvingaitwe kuti nyika yedu ibudirire
mutauriri wesangano recrisis in zimbabwe coalition vaobert masaraure vari parunare muharare nestudio 7 Magesi anonzi akambodzima panhandare yendege Robert Mugabe International Airport nezuro manheru izvo zvinonzi zvakambokanganisa kufambiswa kwemabasa panhandare iyi. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vakatenda kuStudio 7 nezuro manheru kuti magesi akamboenda asi vachiti akangoenda kwenguva diki diki iri pasi pemaminitsi makumi mapfumbamwe chete. Vanoti vashandi vepanhandare vakabva vangobatidza magesi echimbi chimbi kubva kumagwenya kana generator. Vamona vakati dambudziko rekumboshaikwa kwemagetsi iri rakakonzerwa nemheni yavanoti ndiyo yakarova magetsi epanhandare apa. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa zvenyika recenter for natural resource governance riri kuhange uko riri kutarisa matambudziko ari kukonzerwa nekucherwa kwezviwanikwa munharaunda iyi uye kuti matambudziko aya angagadziriswa sei. Mukuru wesangano iri vafarai maguhu vanoti zvimwe zvezvinhu zvavari kusangana nazvo zvinoratidza kuti makambani ari kuchera zvicherwa kuhange haasi kuvhara makomba uye ari kumbumura huruva inobva mumarasha ayo ari kutakurwa nemarori. Izvi vanoti zvinogona kukanganisa utano hwevagari pamwe nevashandi. Vamaguhu vanoti haisi kambani imwe chete iri kukanganisa zviwanikwa munharaunda iyi sezvo kuine makambani akawanda anosanganisira yekunze. Vanoti gwaro ravachaburitsa ndo richavapa gwara rekutevera panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tiri kuita yatinoti environmental audit inoitwa necommunity vachitarisa kuti nzvimbo dziri kukanganisika nekuda kwemining ndedzipi uye ndezvipi zviri kuitwa nemakambanis kuti vagadzirise maenvironmental problems ari kukonzerwa nemaoperations avo. Saka chati chinooneswa masaiti mune mumwe mekutoti migodhi yakatodhirika poita zvimwe nari inodzika pasi pekuti hamuzoti rinogumira papi ende vanobva vasiya zvakadaro havavhari panenge padhirika mugodhi kudaro. Saka those are some of the problems dziri kuoneswa necommunity kuti nedze dust rinenge richingosimuka every minute magonyeti ari kupfuura akatakura marasha. Kwaisimbuwa nemaconveyor belt hakusina marasha akutakurwa nemarori. Saka community iri kutitanzwa nekumedza dust.
Ndiani vari kutungamira chirongwa ichi kana kuti muri kubata nevanani vamwe vamuri kubata navo chirongwa ichochi chekuona kana kuasesa impact iri kuitwa munzvimbo dzinocherwa zvicherwa?
CNRG tiri kushanda necommunity yehwange. Tine macommunity monitors vatakatraina kuti vanofanira kuti vanzwisise impact ye mining kuutano wawo, kuutano we environment, kuutano wana wawo, kuutano washandi. Saka ma community monitors iwa wanu wanukara muwange. Vamwe wacho washandi, vamwe wacho awasiri washandi, asiri wanu wagari we mtaun muwange. Saka ndo wanu watati kufamba na wawo chiti, andi itinu kuratiza inji mba saka kanga nisika ni mining. Hili kukatsirisko.
Iwo varidzwe migodi ya muri kutaura nezvayo vari kuti pazvichemu kana zvinyunyuto zviri kusimudzwa nevagariri.
Hatisati tataura nevaridzwe migodi. Pari zvino tichiri kugadzirisa gwaro redu ratinotiro environmental audit. Kana tapedza environmental audit, ndora tichafamba naro tichipa makambanis kuti miringa izvirimo multiple responses enyu kuti ichokwadi here chakanyorwa apa. Kana chiri chokwadi ndihapi matamu. Aya munoda kuti muite kuti mugadzirisa dambudziko iroro. Chechipiri, tichaendawo zvekare kuma bazi ehurumende akaita seminister of mines, minister of labor, environmental management agents veema. Tichivapa gwaro iroro kuona kuti tingabatsirane sei kuti tigadzirise dambudziko iroro pamwe chete navo nemakambani. Nekuti dzimwe nguva tikaenda tega kukambani rinongoendeswa pasaiti gwaro iroro hapana zvinoitika. Asi tinoripone commitment kuhurumende kuti vaise presha kumakambani izivawo kuti vagadzirise matambudziko iwawo.
Makambani mangani iko kuhwange amunofunga kuti angadai ari kukonzera dambudziko iri?
Akati wandei makambani acho makuru kuti mamwe asingazikani kuti ndiani ari kuchera apa. Asi ndingati inini makambani awanda wange haisiri zvayanga iri 10-15 years ago. Iko zvino izvi kwane makambani maindigenous kambani, makambani China, wana Japan, nemamwe asina mazita anozikana.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunare kuhwange neStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti gwara idzva redzidziso kana kuti new curriculum iri kushandiswa nehurumende hainzwisisiki uye haina zvainobatsira vadzidzi sezvo yakatanga kushandiswa pasina mari yekuitsigira. Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Joe vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevadzidzi vanodzidziswa nemurayiridzi mumwe chete vakakwirisisa vachiti hurumende yakanyora gwaro iri isina rubatsiro rwevarayiridzi vaifanira kupa pfungwa dzavo. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vakaudza Studio 7 kuti karikulamu itsva iyi yakatambirwa zvakanaka uye hurumende iri kufara nayo sezvo yave kutobudisa mapudzi. Ngatinzwe hurukuro yaitwa natanonoka wande weStudio 7 navaJou pamusoro penyaya iyi.
New curriculum muZimbabwe ine dambudziko zvikuru. Chakanetsa ndechekuti new curriculum yakauya 2017 ichingoimpozewa kuvarayiridzi. Haina kuuya maringe ne wide consultation asi kuti yakaita zvekuzongonzi iri kukandwa motoita new curriculum.
Chinonetsa pamusoro pecurriculum itsva iyi chii Dr. Joe?
Chikuru chakanetsa nenew curriculum ndechekuti yakaisa pasina budget rokuti support new curriculum. Matextbooks panga pasina, teacher people ratio panga pasina. New curriculum yakauya zvikare na matasks. Matasks achona akanetsa kuma introducer. Akazoda kutanga kuintroduciwa gore rakapera iri. Asi anga asingaenderane nounyanzvi hwavarayiridzi. Hapana zvakaitwa kuona kuti matasks aya varayiridzi vadzidziswa kuti vave nama testing skills, pave ne standardization, pave ne interoperability. Saka zvatingataura futi zvezvekare nezvekuti new curriculum yakauya ichida kuita seinomanikidza vadzidzi kuti vaite zvinodiwa nehurumende. Yatingati commandist approach, militarization education. Takaona masubject asisana history achimbosendekwa kuchiuya vana heritage studies. Tikaona zvekuchiuya mamwe akavana mass display ana physical education zvinoenderana nekunana Korea kuda kutrena wana kuti wawe ne loyalty to their country, wataze kufunga zvibu broad, kaya tingati broad analysis, nekuisa even wana ananzu wana national pledge. So atino funga kuti kana tishida national pledge, chino chino funanga chitwa kuma parliamentarians, ndio ano save a nation. New curriculum haina kubikwa zvakanaka. Zvokuti haina kutambirika na varairidzi.
Saka imi sevarairidzi moita sei nazvo? Munoti kuhurumende?
Isati kungotaura nechekuti new curriculum iyi inoda kuti tione kuti taita a revolution mueducation system, taita ma benchmarks towards ensuring kuti tiri kupa a revolutionary education system that combines theory and life-saving experiences. Toita impart zvatinoti ma life-saving skills so that vana vanokwanisa kufunctiona beyond the classroom. Dambudziko ratinaro ndekuti tinobudisa vana vakapasa asi vasina kwavanozoenda nokuti havana ma skills okurarama.
Ndezvipi zvamunoda kuti zviitwe?
Chatiri kuda iko zvino, tiri kuda vanhu vanohunyanzvi huteswe hwekuti vanocreate employment opportunities. Vanhu vanokwanisa kurarama vabuda muclassroom, kwete vanhu vanoda kunopiwa basa na vamwe vanhu.
Vanga vari mutungamiri wePTUZ vatakwafira Joe vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tarisa shiruma pepa na uwa nasi. Pepa na ure news day rine nyaya inotime yawe Harare wakajingwa basava Jacob Mafume waka wina undro yavo mudarire pamusoro re High Court mushure mekunge dariri ramisa gurukota zvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo pamwe nekanzuru yeHarare kugadza mumwe meya anotsiva vaMafume. Sangano renaure news zimbabwe.com rine nyaya inoti IMF yakayambira kuti kukundikana kweZimbabwe kubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda sechibvumirano chavakaitirana kuchakonzera kuti chikwereta chenyika chikurisise. Yave nguva yenyu matereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mave kumajonga mose wabati we Studio 7 tine ubvunza kune hurumende yedu iri kutonga iyi ana munangagwa vari kutizo kuda hedu kuenda kumavhoti isu kundusa kana kuhwina Zimbabwe haitongwi neimwe pati ndiye hondo inotongwa nepfuti. Saka imi moda kupinda musango nemacitizen here? Mudo kupinda musango korwa nemacitizen vamakasunungurazve vamakarwirazve kuti vatigare zvakanaka mava kuda kuti mapato ari kuematongero zvenyika vatsvage pfuti here? Titsvage pfuti togwanani nemimi madzibereki edu mudogwaneso vana venyu baba ogwane mwana wake zvinoita here? Ndo zvamuri kutaura kuti tipinde musango togwane mifuti imi madzibaba ana sekuru makatirwira rusunungoko hondo mairwa nevachena kuti furende isusu kuvatema. Zvino imimi mava kukurudzira kufuti hondo kuti kufuti tirwisane isusu zvizvarwa zvenyika imwe chete macitizen vatema tuvatema. Muri kutamba nenjere dzeve nyika isadhaki kuti kunzi aiwa kuZimbabwe kune maelection. Zimbabwe kune maelection. Muri kubvumirei zvinhu zvemusiri kuziva? Ibvai mati kuZimbabwe hakuna maelection. Rusununguko ndo ramakarwira ndo ratakuchemera. Ndatenda zvangu ndini Shawa pano pachipinge ndokwandinobva iko zvino ndiri pano mupolokwani. Ndatenda
pakadini kupa Studio 7 farisai hama dzose dziri mukati kwenyika yeZimbabwe nevari kunze tinokukwazisai.
Hey, makadiko vashamarari veStudio 7 vanajonga kandimira rana Blessing Zulu rakadibasa. Isu tanzwa nayo Zimbabwe. Iwa siripo ndezvekungoti panovhotewa ka anga pamboya dzimwe nyika dzitunga mirire maelection awa nekuti last time kubva 2008 opposition party ichingo win asi ichingotorerwa masimba vanhu havane mbimbi ndogava uri wakazarisa izvi zotombodawo mwari mukati zvapindire nekuti nyika yedu kuti inakeka yombodawo rumwe ruoko apa hapana chatakagona apa chero takati takabvisa mugabe zvatova wese pombodawo generation itsva mupfanha uyo ngaapinde mukomana uyo wechidoko anoziva zvinoda vapfanha isu mayuti ndatenda zvangu
muri sei apa Zimbabwe ipapo hapana panhasi pakaipa tumbori pano padipsuludi pano ndopatiri manei pakaipa vanhu vatori musango vari kutotonhorwa nechando izvezvi chando chiri kutorwa vanhu hakusi kutombogarika kusaidhi hwei kwakaipa nhasi ese apo vana vari kungochema nechando kudu ndopanozobva korona iyaya eiya pakaipa
makadini zvenyu tete munozva tete zvinhu zvinonyatsorwadza ini ndiri kutaura ndiri mujohannesburg musouth africa zita rangu ndonzi Matthew Chiwanga zvinhu zvinorwadza tete kuti nhasi uno makurukota ehurumende emusouth africa ari mukati mudeep throat izvo zvii zvanoitika vanga vachizama kutsvaga kuti vogadzisa sei nyaya idzi asi look at it in this way tete zvekuti munhu akapondwa musouth africa nevanhu vemusouth africa nhasi mapurisa voswera the whole day vachita door to door vachitsvaga undocumented foreign nationals which means zvekupondwa kwemunhu havanei nazvo vanhu ava varipo pakutsvaga mapepa chete kuti munhu ane pepa ripi nepepa ripi because mahuman rights emusouth africa sometimes they are really failing us on that way nhasi moswera muri murodhi muchibvunza door to door une pepa une pepa iri kuzvekupondwa kwemunhu tsvema sezvekupondwa kwemunhu which means munhu akapondwa igonzo kwaari it doesn't matter that much kwavari kwachavari kwavari iwo what is the more concerned about inyaya yekuti tine mapepa here or hatina mapepa zvekupondwa kwemunhu hamany people in South Africa munomu kuri kufanwa ngani every day pakuenda paborder hundreds of Zimbabweans are being murdered in South Africa as we are doing nothing as a nation especially ma Zimbabweans we are doing nothing because kana isiri hama yangu yapondwa ndinene zvakawanda asi zvinorwadza tete to be honest zvinhu zvinorwadza kuti even usika muzivo munhu zvinhu zvagara zvinongorwadza but let's do something as Zimbabweans vari kugara vari South Africa munomu kuti this thing must not repeat itself because kunyarara kwedu nokutya kwedu kosvika pa level is it right let's do something as Zimbabweans that end up
idzo dzakadziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchipiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mutungamiri weamerica vajoe biden nemutungamiri wehurumende yeindia vanarendra modi nezuro vakaita musangano wepadandemutande wakanangana nekupinda nechisimba kwerussia muukraine apo america iri kusunda india kuti itore matanho anoomesera russia vabiden vanonzi vakatanga nhaurirano idzi nekutsanangura ukama hwavo huri pakati peindia neamerica vachiti nyika mbiri idzi dzicharamba dzichirovana masoro panyaya yekuti dzingadzikamisa sei matambudziko akonzerwa nehondo yerussia iyi vamode vanonzi vakazivisawo kuti vakanga vataura nemutungamiri werussia vavladimir putin nekuvakurudzira kuti vaite nhaurirano nemutungamiri weukraine vavolodimir zelensky india inonzi yaramba isina divi rairi kutora pahondo iyi izvo zvinonzi zviri kutambudza america uye haina kutemera russia zvirango india iri kurambawo ichitenga mafuta negasi kubva kurussia kunyange hazvo iri kunzi neamerica nedzimwe nyika imire kuita izvi muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muamerica tabata chizvarwa chezimbabwe chiri muno muamerica vafrank guni
tinorasa kuti america iri kuedza nepose painogona kususidzira shamwari dzayo kuti dzisava nekudyidzana nerussia uye avo vane chekuita nerussia vakafanana neindia inotenga zvombo zvakawanda zvikuru kwazvo kubva kurussia kuti vadzikisire ukama neRussia kuitira kuti Russia inze kurwadziwa nezvirango zveupfumi zvaikuramba ichitemberwa neAmerica pamwe chete nedzimwe nyika dzinosanganisira veNATO neveEuropean Union zvichibva mukurwisana kuri kuitika kuUkraine. Gadawo kuti tutsire kuti India inhengo yenyika dzinonzi quad grouping dzinosanganisira Australia, iyo America dzakabatana pamwe chete neJapan kuti dzidzivirire kukura kwemasimba echiuto eChina. Saka pane ushamwari hwakati simbei kana takatarisa India neAmerica zvichipenzaniswa nekutyisidzirwa kwavanofunga kuti kunogona kuzoitika mberi kunouya kana nyika yeChina ikaramba ichisimba pachiuto. Saka izvozvo zvinobatsira kuti America iwane kususidzira India kuti idzikisire ukama kana kuti zvitengwa zvainowana kubva kuRussia.
Tinozova kuti iyo India yanga yaramba iri pakati kana kuti iri neutral pahondo iyo yeRussia neUkraine. Kusangana kukungaita here kuti ichitora divi?
Hationi India ichitora divi zviri pachena, nekuti mukatarisa kuti zvombo zvehondo kana kuti zvinobatsira mauto eIndia kubva mauto emuchadenga nepasi kana emudzimvura, Navy, Air Force neArmy, over 60% vanotenga kubva kuRussia. Ihongu vane zvimwe zvavanotenga kubva kuno kuAmerica, asi handionesi kuti India inoda kubuda pachena kuti yakatsigira divi ripi, sezvo ichidzidzana nenyika mbiri idzi dzese pamwe chete. Saka tinoona sokuti zvinenge zvakaikoshera kuti ive neutral, inge yakamira pakati nepakati ichiti hatina vatinotsigira pakurwisana uku uye hatina vatinomhura. Saka isu tinongotipedzerana ikoko. Tinoona sokuti India icharamba iri neutral panyaya yeUkraine.
Ko, panyaya yekuti America iri kushushikanawo kuti India isaramba ichitenga zvekushandisa zvakaita seoil negas kubva kuRussia, munoona paine chinoshanduka here apo?
Hationi pane chinoshanduka munguva pfupi inoteera, nekuti tinonzwa kuti ivo vehurumende yeIndia, Prime Minister Narendra Modi, vataurira vaBiden kuti kana ivo vaBiden kana kuti America ikauya nealternative kana kuti ikakwanisa kubatsira India kuti iwane mamwe mafuta akachipa kupfuura ekuRussia, ndo zvingatoita kuti India izoregedza kuramba ichitenga mafuta akachipa, nokuti ukuwo Russia yakadzikisira mutengo wemafuta ayo kunyika dzichiri kutenga kwairi. Tingati chitambe chiri kuAmerica kuti iwane nedzimwe nyika mafuta akachipa anoenderana nemutengo waakutengeswa neRussia, nokuti Russia yakadzikisira zvikuru kwazvo mutengo wemafuta ayo kunyika dzichiri kudyidzana nayo uye dzichiri kutenga kwairi. Saka hationi nyika yakaita seIndia ichiregera kutenga mafuta akachipa kudaro kuRussia, kunze kwekuti America yatotsvagawo umwe mukana kana dzimwe nyika dzinogona kusupply India nemafuta akachipa ane mutengo wakadirira zvinoenderana nevekuRussia.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, vaFrank Guni vari parunhare neStudio 7 vari muno muWashington DC.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Zvangu yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Gurukotaro zvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakasangana neZuro nemamwe masangano akazvimirira oga, vachizeya nezvekuwandudzwa kwebhiri reprivate voluntary organization. Magetsi anonzi akambodzima panhandare yendege Robert Mugabe International Airport neZuro Manheru, izvo zvinonzi negurukotaro zvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona zvakakonzerwa nemheni. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa munyika reCenter for Natural Resource Governance riri kuHwange, uko riri kutarisa matambudziko ari kukonzerwa nekucherwa kwezviwanikwa munharaunda iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.